Clever D. It's a song for my lady.
Cheapo. It's a song for my baby.
I can say goodbye. Chandino kwani sakungo kuti good night. I can say goodbye. Lebuti ndo kuda till I die. Wakango nakanaka zvinongwe murika nemunhu wose. Unongo chena chena zvinongwe murika nemunhu wose.
Nondi parudo nondi fadza chakanaka chakanaka aurungwe mukaka. Nondi parudo nondi fadza chakanaka chakanaka aurungwe mukaka. I'll be there for you my love. I need you my love. I'll be there for you my love. I need you my love.
Ima wanga crazy kudai zvaipira ndakuona everyday. Moyo wati crazy pandinenge ndinewe pese tori holiday. Haundidire mari, haundidire mota. Undidire mari unodai nini chete. Undidire mari, undidire mota. Undidire mari unodai nini chete.
The number five is when I get so close to you my baby. The number five is when I get so close to you my baby. Nondi parudo nondi fadza chakanaka chakanaka aurungwe mukaka. Nondi parudo nondi fadza chakanaka chakanaka aurungwe mukaka. I'll be there for you my love. I need you my love. I'll be there for you my love. I need you my love.
I can say goodbye. Chandino kwanisa kungo kuti good night. I can say goodbye. Nekuti ndokuda till I die. Wakango nakanaka zvinongwe murika nemunhu wose. Unongo chena chena zvinongwe murika nemunhu wose. Wakango nakanaka zvinongwe murika nemunhu wose. Unongo chena chena zvinongwe murika nemunhu wose.
Nondi parudo nondi fadza chakanaka chakanaka aurungwe mukaka. Nondi parudo nondi fadza chakanaka chakanaka aurungwe mukaka. I'll be there for you my love. I need you my love. I'll be there for you my love. I need you my love.